musanganuwa nasiwa ona zvishimbiswa kubisa chakasiyana nezvotsingo gara uchiunza kuti hurumende pangwa yapfura yakanga yakaunza mari yaiyo zvikamu mapfuma kusumusana kuti pesenti zvinovatsva takaramba sana nomirira vashandi takapazvara nhasi vazouya vawedzera vakuwedzera mumakumi maviri kupamuzana pamusoro nezvavanga vakambopa vanhu kureva kuti mushandi wepasi anga achitarisirwa kunga achitambira mari ine chaiyo 13,590 anova mupigrade avawo vanenge vane mapepa avo kuti dzidzero vanenge vachinzi vari mutigrade rinowanza kusanganisira varayiridzi mumwe anenge akutarisirwa kunge achitambira mari ine chaiyo 15,077 zvinova zvinhu zvatangoti izvi hazvikwanisi kusvitsa pakuti vanhu vange vachikwanisa kushanda nemazvo vange vachikwanisa kuwana raramo saka uchaona kuti munhu anga achigona kungawedzerwa mumwe kana kuda nezviuru zviviri mumwe kuda nezviuru zvitatu vamwe kuda nemazana akangosiyana siyana asi isingasviki pamari yanga ichitarisirwa nevashandi vehurumende
saka izvi zvasiyana urirano papi vamushango
ndazokumbira hurumende kuti zvakanaka kuti tidzokere kudare redu isusu ratituma toona dare redu rakazara tobvunzawo ivo vanofanira kunge vachiwana mari iyi vanova vashandi vehurumende kuti tarirei zvamanga makatarisira zvamanga makatituma nazvo nezvazouya pazuva ranhasi ndizvo zvino izvi saka tichasangana isusu nedare rinomirira vashandi vese mangwana toita hurukuro iyoyo toonza kuti tinobudisa zvipi tabva tabvunza zvevashandi vehurumende pazuva ramangwana toona kuti hurumende togona kusangana yemusi wechina kana kuti musi wechishanu tobva tavapa zvabva kuvaridzi vemabasa zvabva kuvaridzi vesimba rokushanda kuti vashandi vehurumende vati titei kana kuti musatipa kana kuti tiitirei zvakati isu tinongori horipotyo chete inongotora mashoko achibva kwaanenge achikwana kuyena
imi pamaenda kumusangano maa makatakurawo zvii zvamaa muchiti dai hurumende yakakupai
tikangoti kwese kwetinongoenda tichiita musangano hurumende taigara takangoizivisa kuti mihoro yedu ngaidzokeri pamazana mashanu nemakumi maviri emari yekuamerica iyo takanga tichitambira mugore ra2018 October isina kunge yakatapudzwa ndozvatakagaakaudza hurumende kubvira nekubvira